Mamwe mapato ari kushanda ari mubatanidzwa wemapoka ari kurwira kuti mitemo yesarudzo yevandudzwe uri kudaidzwa kuti National Elections Reform Agenda kana kuti NERA anoti danho rakatorwa nemapurisa rekurambidza kuratidzira muHarare kwemwedzi wese rinotyora zviri mubumbiro remitemo yenyika. MDC inotungamirirwa naMorgan Tsvangirai inoti bumbiro remitemo rinobvumira kuti vanhu varatidzire murunyararo nokudaro bato iri rinoti harisi kuzoramba rakanyarara hurumende ichityora bumbiro iri. Mutauriri webato iri vaObert Gutu vaudza Studio 7 kuti vave kukwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva.
Vatyora bumbiro remutemo kunyanyanyanya Section 59 yeConstitution yenyika yedu yechipikirwa yeZimbabwe. Nokuti Section 59 yebumbiro romutemo inotibvumira, inotipa mvumo yokuti tiite mademonstration ari murunyararo.
Mashoko eMDCT atsinirwa nebato reZimbabwe People First rinotungamirirwa nevaimba vamutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru. Mutauriri webato iri vaJelas Mawarire vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nemapurisa kushora zvakataurwa neveruzhinji pavakavhotera bumbiro idzva remutemo yenyika.
Zvakadaro izvozvo hatizvitambiri nenyaya yekuti nyika vanhu ende vanhu ndo vakaisa constitution kuburikidza neurongwa hwekopak. Vakaisa constitution ine section 59 inobvumidza vanhu kuratidzira murunyararo.
Zvichakadaro vagutu vati kuratidzira kwavakaronga senera kuchaenderera mberi nemugovera zvisinei nekuti mapurisa anoda here kana kuti kwete.
Isu tiri kuenderera mberi nomusangano uyu nenyaya yekuti musangano uyu wagara wakarongwa zviri pamutemo.
Mapurisa akarova varatidziri zvakaomarira mwedzi wapera nekuvadira hutsi hunokachidza paida kuratidzirwa nenera muHarare, kunyange hazvo dare repamusoro rakange rapanera mvumo yekuenderera mberi nekuratidzira uku. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti kurambidza kuratidzira kuri kuitwa nehurumende kunoburitsa pachena kuti hurumende yave panyanga dzamushore.
Hurumende panguva yayava nepayava nezviri kuitwa nevanhu novoruzhinji kuti irambe yakabatira pabumbiro romutemo zvinenge zvoinetsa.
Mamwe mapato ari mubatanidzwa wenera ari pakati pekugadzirira musangano wechimbi chimbi kuti azeye kuti odii zvichitevera gwara rakatorwa nemapurisa nezuro iri. Mapato anopikisa aya anotiwo haana kupiwa mukana nemapurisa wekupawo pfungwa dzavo panyaya iyi chiziviso ichi chisati chashambadzirwa. Svondo rapera dare repamusoro rakatora mutongo wekuti kana mapurisa achitora matanho akadai anofanira kutanga apa vanhu mukana wekupa pfungwa dzavo sezvinotaurwa nemutemo wePublic Order and Security Act, kwete kungoita madiro aJorgina. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza Studio 7 parunhare kuti mapurisa haasi kuzodududza padanho raatora iri, vachiti basa ravo semapurisa kuti vaone kuti munyika mune runyararo pamwe nekutevedzerwa kwemitemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.